Mangwanana kanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanana anhasi, uri musi wechina kukadzi 20, 2020. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Chirongwa ichi munokwanisawo kuchiona paVOA Facebook. Ini ndini Ray Choto ndiri muWashington DC. Ndichiti iye zvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vananga ndakaenda navo vesecurity vanditi mudhara mweya tiri kuona munhu amuna kumira zvakanaka. Tarisai muone matererwa amuri kuitwa nefararira yaitwa yasaswa maCIO ese munomukarori. Onaya muchagone kana kufamba kana kuti mufeme. Nyange ndoko munorora nhasi vanenge vachikuziva. Hatizivi kuti vanhu vari kuronga zvipi. Hande kuharana.
Mutevedzeri wasachigarawo MDC inotungamirwa na Nelson Chamisa vaJobsikala. Vanotaura kushungurudzwa kwavanoti vakaitwa nevanhu vanofungidzirwa kuti vasori.
Tine economic summit yePoland kuRainbow Towers. Inotanga nenguva dzakaini ichizopera masikati. Saka utungamiri hwese hwezvemabhizimisi, zveupfumi, zvevashandi vanenge vai pamwe chete vachiita musoro pamwe chete kuti chii chiri kunetsa muyadhi yeupfumi hwenyika.
Boka Repolitical Actors Dialogue roita nhasi musangano wekuzeya mamiriro akaita zvinhu munyaya dzeupfumi. Nhasi tiri kupeta muchirongwa chedu nemumhanzi wababa Harare achitizvo The Reason Why. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutevedzeri wasachigaro weMDC inotungamirwa na Nelson Chamisa vaJobsikala vanoti pane vamwe vanhu vanofungidzirwa kuti vasori vakavatevera nezuro manheru apo vaibva kukaroi uko vakanga vaenda kunomirira mumwe munhu ane mhosva iri mumatare edzimhosva. Vasikala vanoti pavakapinda mudare kukaroi kwakare mudare iri makanga makazara nevanhu vavaifungidzira kuti vasori mushure mekunge vapedza basa ravo rehugweta. Vasikala vanoti vanoti vachengetedzi vavo vakavaudza kuti zvaive nani kuti vanorara kuHarare sezvo mukaroi mainge maberekera ingwe. Vasikala vanoti motokari yavaishandisa yakateverwa nevanhu vaive neimwe motokari avo vakaedza kakawanda kuvhiringa mutyairi wemotokari yavainge vari, asi mutyairi uyu haana kumira sezvaidiwa nevanhu vaitevera motokari yakanga inava Sikala. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi revasori panyaya iyi, asi Blessing Zulu weStudio 7 abata vasikala kuti tinyatsonzwa kuti chii chakaitika.
Ndofunga kuti pandakaenda kukoti nomusi wemuvhuro nechipiri shoko rakaziviswa mukaroi kuti vaJobsikala vari muno mukaroi. Saka nezuro takati tichiti nyaya iyi itange nokuwana mukaroi makazara pakodzi varume vese veCIO yomukaroi, varume vese vemilitary intelligence yemashonal and west.
Ko imi makavaziva sei kuti vasori?
Kozi ndakaitiudzwa navanhu vanovaziva vanova nhengo dzeMDC dzinogara kumashonal and west vakaita sana vamakanyaire nevamwe vanoziva vatichaona nakanzira wedu ariko kwanonzi Chigumo kuti ava mamilitary intelligence omukaroi aya ndo anobva kumagunje ava vabva kukariba. So vazvizvadza pakoti vari kumasise, asi ini handina kuvhunduka. Taenderera mberi, vapinda mukoti vakazadza vakanzwa ndichitakura upesho hwenjere hwegweta ndichiita basa rangu. Ndacross examina witnessi kusvika panguva yelunch. Patazvoti tidzipedze kulunch ndichiinda mutaundi yekaroi kuti ndinotsvaka chokudya, vateverera nedzimotikari dzavo vanga vakapota vakapaka motikari dzavo dzanga dzakawanda zvikuru kwaita karoi, hapanambobvira paita mota dzakadaro.
Ko sei mazofunga kusarara kukaroi muchidzokera kuHarare?
Vakomana vangu vananga ndakaenda navo vesecurity vanditi mudhara mweya tiri kuona munhu amuna kumira zvakanaka. Tarisai muone matererwo amuri kuitwa nefararira yaitwa yasaswa maCIO ese muno mukaroi.
Mutevedzeri wasachigaro webato guru rinopikisa reMDC vaJobsikala vaitaura vari parunhare vari muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Komiti ya Political Actors Dialogue Poland inoona nezveupfumi iri kutarisirwa kuita musangano wayo wekutanga nhasi ichizeya mamiriro akaita zvinhu munyaya dzeupfumi munyika pamwe nekutsvaga nzira dzekugadzirisa upfumi hwenyika. Sachigaro wekomiti iyi vatratichikohora vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti vanotarisira kuti musangano uyu uchabuda nenzira dzekugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika.
Tine Economic Summit yePoland kuRainbow Towers inotanga nenguva dzamaini ichizopera masikati. Saka utungamiri hwese hwezvemabhizimisi zveupfumi zvevashandi maorganization anotibatsira madevelopment partners madiplomats mabape dzedzimwe nyika makurukota ehurumende nevose vane zvigaro zvikuru panyaya dzezveupfumi hwenyika vanenge vai pamwe chete vachiita musoro pamwe chete kuti chii chiri kunetsa munyaya dzeupfumi hwenyika ende tingazvigadzisa sei. Saka ndozvatinochiita.
Chii chaita kuti munge muchida kuita musangano wakadai?
Munhu wese anoziva kuti zveupfumi hwenyika hazvina kumira zvakanaka. Saka naizvozvo taona zvakafanira sePoland, taona zvakafanira kuti tinge kumusika kuvanhu tinzwe kuti zviri kuvanetsa chaizvo chaizvo chii ende iwo pashavo vanofanofanofanofanofanofanofanofanofanofanofanofanofanofanofanofanofanofanofanofanofanofanofanofanofanofanofanofanofanofanofanofanofanofanofanofanofanofanofanofanofanofanofanofanofanofanofanofanofanofanofanofanofanofanofanofanofanofanofanofanofanofanofanofanofanofanofanofanofanofanofanofanofanofanofanofanofanofanofanofanofanofanofanofanofanofanofanofanofanofanofanofanofanofanofanofanofanofanofanofanofanofanofanofanofanofanofanofanofanofanofanofanofanofanofanofanofanofanofanofanofanofanofanofanofanofanofanofanofanofanofanofanofanofanofanofanofanofanofanofanofanofanofanofanofanofanofanofanofanofanofanofanofanofanofanofanofanofanofanofanofanofanofanofanofanofanofanofanofanofanofanofanofanofanofanofanofanofanofanofanofanofanofanofanofanofanofanofanofanofanofan vakamirira nezveupfumi kuti vatiudze kuti zvingagadziswa sei. Mutungamiriri wenyika anenge aripo zvekare nemakurukota ake ane chekuita nezveupfumi.
Tinoona kuti nyaya yeupfumi hwenyika ndechimwe chechinhu chiri kunyanyochemedza vakawanda. Imiwo sePollard, matanho apiwa amuri kuita kunze kwemusangano wekugadzirisa nyaya dzeupfumi idzi?
Isu tinenge tichionesana nehurumende kuti tibatsire kuti tipe mazano kuti zvingafambiswa sei. Asi chikanga basa iri, komiti yedu yatanga gore rino. Hatisu hatidi kutanga kuita zvemusoro wedu chete. Toda kunzwa kuvanhu vacho kuti panorava ndepapi, kuitira kuti kana takuchigara nehurumende tichitaura zvinhu chaizvo chaizvo zviri kubva kuvanhu.
Koveruzhinji muri kuva inigejawo nenzira dzipi?
Tinenge tichisangana navo, tinocheka maroad show nezvimwe zvakadaro. Asi vanhu vatiri kudana vanomiririra veruzhinji, nekuti chero vashandi tine maunions evashandi, maconsumers, munhu wese mutengi, tine veconsumer council of Zimbabwe vakuru vacho vanenge varipo. Saka ndofunga zvinobata vanhu tichazviwana.
Imi sePollard, mune tarisiro here yekuti nyika inokasika kubuda kubva mumatambudziko airi nematanho amuri kutora?
Tinoedza patinogona pose kuti nyika ibude mumadhaka nenguva ingava ingakasika zviri nani. Saka tinenge tichingoita zvatinokwanisa nesimba redu rose kuti tibetsere panyaya izvi. Asi hazvisi zvinhu ingaitwa nePollard yoga, zvinoda kuti munhu wese abatiswe pamwe chete. Asi tichaita rupandiro.
Avo vanga vari sachigaro wekomiti inoona nezveupfumi muPollard vatratsikohora vachitaura vari parunhare vari muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Mukuru anoona nezveutano mukanzuri yeHarare Dr. Prosper Chonzi vanoti mumwe mudzimai womuZimbabwe anoshanda kuChina uyo akange aiswa muchipatara cheWilkins achityirwa kuti angangodaro aine coronavirus achabudiswa muchipatara ichi nhasi. Dr. Chonzi waudza tanonoka wande weStudio 7 kuti ongororo yavakaita pamudzimai uyu yakaratidza kuti haana coronavirus.
Nio vatanga tichiongorora akabva kuChina, mai ane makore 27 wemuno muZimbabwe akabva kuChina anoshanda kunzvimbo kuOne City uko ndokwatinoti epicenter yecorona. Asi akabva early January akaenda kune imwe inonzi Guangzhou, haana kuzombobvira adzokera ikoko. Akauya kuno nezuro nendege yeEthiopian Airlines asi anga apfuura nekuAddis Zambia.
Makazozvibata sei?
Tanga takaudzwa zvedu surveillance yedu iri kunyanyatarisa vanobva nzvimbo iri kunzvimbo yeepicenter. Tinenge tichida kuziva kuti pane here ari kubva kwari kuya muno muzi. Zimbabwe. Kuti generally tinenge tiri kuti let's minimize travel pakati pe Zimbabwe ne China right now.
Pari zvino vakadina mai apa.
Ah, vari right, vari right. Vakauya nezuro pepa tavapa mbeti. Tavatora kuya pe tandambudzo yekuti havasi kuita zvakanaka bati. Patakanovatora temperature yavo yange yakanaka nekuti chirwere ichi kana uinacho inofanira kunge ine fever. Patakasvika pakaenda ambulance yedu ichinovatora nachiremba nemanesa vaona kuti temperature yavanga yakanaka asi hatina kuda kutora machansi saka tavatakura tikaenda navo kuwikinzi kwatinoisolata inova ndiyo the designated isolation facility kwatinenge tiri kwese temperature yavo yanga iri zvakare yakanaka vanga vasina masymptom ekukosora kana kutadziwa kana kuti tingati vane maissues anotaridza kuti kune korona.
Pari zvino mune chokwadi chakadini?
Takaitawo matesta kana tests zvacho hangu bvabuda but matests zvacho hatinawo iye zvimwe andazowana usiku hwenhu ndeyekuti vari negative.
Kuvabudisa kwamunoita muchipatara munenge muchivaongorora here kana kuti vangosunduka kuita zvavanoda?
Zvinoitika ndezvekuti pane vanenge vafamba navo vaya tinofanira kuvateerera vese, tinofanira kuvateerera for the incubation period ye-21 days. Kare zvaiti 14 uye zvinezvi takuvateerera for 21 days. Kuti vanguva vari kuchina voda vakarwara takambokwadzita kana kudii but for 21 days tinofanira kunge tichiuya kumba kwako tichitarisa temperature nekuti munhu anenge aine chirwere ichi fever is one of the most common symptoms shortness of breath nezvingoitiwo zvinhu zvekuti running nose kovhu nezvinhu zvinovanika kuti neflex saka tinofanira kuuya kumba kwako musi wega wega for 21 days tichitarisa kuti yaane ichere yaane ichere yaane ichi kana usina 21 days idzodzo tinobva takudischarge kana ukangoita pakati pe-21 days any of those cough shortness of breath fever tinobva takuti haasuspect.
Mukuru wezveutano mukanzuro yeguta reHarare Dr. Prosper Chonzi vaitaura vari parunhare vari muHarare makare naTanonoka Wande weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau. Totanga nemuchronicle. Pepa nhau irinoti mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vadoma vanhu vatanhatu vachange vari mubhodhi reZimbabwe Media Trust. Bhodhi iri richange riina vaPinielo Mukushi saSachigaru Waro. Dzimwe nhengo dzebhodhi iri dzinoti Sachigaru weZim Papers vaTommy Amos Gandastone, munyori ane mukurumbira vapatisa nyati Profesa Ngwabi Bebi, amai Charity Charamba avo vaimbe vemutauriri wemapurisa asi vava pamudya ndigere pamwe namuzvare Patience Gawe. Topedzisira nemuHerald vari kusiya basa semumiriri weIran muZimbabwe vaAhmed Efraldain vakaonekana nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa nezuro kumahofisi avo emunhu mutapa building vakakurudzira kusimudzirwa kwekutengeserana pakati peIran neZimbabwe. Muchikamu chino tinopa vatereri veStudio 7 mukana wokuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo. Tinokukurudzirai vatereri kuti musashandisa mashoko ekutuka kana kunyomba vamwe.
PaStudio 7 apo nokwazai meso vatereri nemavashamarari dotorwa nezvavo avo vanatokozani kupe vanotaura zvekuti vanoda unokupira kubviswa kwemasanginzi ngavarege kungoti tambirawo mari yenyika mani vanavo vachiita zvinhu zvisina nemature ese iwo vada kutanga kudobvisa masanginzi vasati vagona kuyananisa vanhu vari munyika mavo mavari seiwo vakachitaura uyo namunangagwa kupolad navo vasinganobatanidzi munangagwa nachamisa kana vachigona kugadzirisa ndaotora mari yenyika vaitamba naye vanhu ngatiitire mucho
mune vakanaka paStudio 7 apa vana Blessing Zulu nevamwe vese tinotenda nenhau dzamunondipa rambai makadaro muchitizivisawo zviri kuitika tinenge mbati riri paSouth Africa ndiri panonzi paDendron apo ndoda kutaurawo panyaya yavasitendi manyenga ava hanyaya dzavo ndadzifarira ndinokusimbisai ndinokurudzirai rambai muchindira mberi nemademonstration rambai muchimacha musati mbomira musazvinyetere nekuti ndimunoziva nhamo nzara irimo munyika saka vanhu ngavakurudzirwe vawande vaende neuwandu hwavo vamache kuti zimbabwe yakutoda kutsungirira yakuda kutoshinga nemaonero andiri kuzviita asi ndinonichamisa ndechekuti vanhu vanezano vana vamoyo vanoti kanzi kutai mademonstration yenyu muyafree itai muri nyararo but polisi ndiri kunzwa kuti iko zvino ndo yatozoya ikarova vanhu ikadiri ikakanda matiyegasi ikapuraya zvinhu pachayo asi vanhu vangu vachingoita muri nyararo saka ndimunoona kuti polisi ndiyo inozotanga vanozopedzisira vakuita zveviolence saka polisi kangorega vanhu vakaita mademonstration dzava muri nyararo zvinoenda mberi saka ngazvingoenda mberi zvakadaro hambai makashinga makatsungirira nekuti nhamo yacho yanyanya achaita reaction chete havachatora action ya vana vaivachamisa mashoko enyu akanaka mashoko enyu makukutu zano pf havasi vatoro havasi mubhandiripo vese muri hama chinhu chakakosha kuti mubatane mugare pasi mutaurirani nyika yedu iende mberi nekuti pride hadzina zvatiri kushanda panguva inoyi mamiriro akaita nyika asi kuda pride asi kuda mazvake mazvake saka mukagara pasi mukataurirana munobudisa chinhu chikuru zvepoladi musatevedzere
makadini makadini studio 7 muri kutaura namadzibaba chirilele mugwinya chichemo chiri kuchema maringani chimiro chenyika tarwadziwa tarwadziwa mukati chikamu chenyika yababa yazimbabwe dai maizama kuti mugadzise nyika ive nyika yakakwanisa kuti inake nokuti tarisai muone vana dzamhandu vakufamba nzvimbo dzakasiyana siyana chikamu chikonzera hakuna zvekuudya mukati menzvimbo hakuna zvekuponera zvipatara mvura hakusina zvaakutengeswa toponerepi dai maizama kupagadzirisawo vana vezimbabwe kwanisa kuuya munzvimbo yavo yechiberekereyo kuti kwanisa kukuridzawo nzvimbo yedu kugara musango semhuka zvinyore inhauro kuti nhamo nematambudziko zvigere mukati medzimba dzezimbabwe hatina kukuchemera vedu wee kuti baba vakuru varipo tikavachemera zana tichikuona kana unhu hwavo hausi kuratidzika kwauri kubva nekwauri kuenda
makadii muri ezimbabwe iko ndinonzi Tabonga Hobe ndiri kuno Cape Town South Africa ndikuda kutaurawo pamusoro penhau dzemapasipoti apa muri ezimbabwe dimakwanisa kutibatsiravo ivakwanisa kutibatsirawo pazvifambisa patiwanewo mapasipoti ekufambisa nekuti iko zvino kumabasa kuna ari kutonetswa usina pasipoti pega pega paunosvika kunongotonzi pasipoti apa manje kuti udzokere kumba kwacho unotora mapasipoti acho asi kubuda katototadzawo kubhadharira kana vana vechikoro chaiko chaiko tinotokonewa nekuda kwekuti tirisina mabasa kuno kandikumbirawo diva kuvasangotigadzirawo pamapasipoti muri zimbabwe pamwe zvingaita munhanzi
ayo anga ari mashoko evateereri vestudio 7 asi neine chekuita nestudio 7 tinokukokai kuti mutumire manzwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001202465 0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika mungave muupenyu hwenyu kanawo munyika. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vadoma mumiriri weAmerica kuGermany vaRichard Grenell avo vanozivikanwa zvikuru semutsigiri wavo vaTrump kuti vafanobata chigaro chemukuru wevasori munyika. Apo huwandu hwevanhu vafa nechirwere checoronavhairasi hwadarika pazviuru zviviri, sangano reWorld Health Organization rinoti China yatora matanho anokodzera mukurwisa coronavhairasi kuitira kuti isapararire zvakanyanya munyika dzose. Muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitika muAmerica, Nasi tiri kutarisa zviri kuitika mubato reDemocratic Party iro riri kuita sarudzo dzekutsvaga achamirira bato iri musarudzo yemutungamiri wenyika ichaitwa muna Mbudzi gore rino. Tabata chizvarwa cheZimbabwe chiri kuteera zviri kuitika mubato reDemocratic Party vaFrank Guni kuti tinzwewo maonero avo pane zviri kuitika.
Sarudzo dzemaprimaries kana kusarudzo dzekutanga muDemocratic Party dzekuti vatsvage achavamiririra kuzokwikwidzana navaTrump dziri kunakidza asi dziri kurakidzawo zvakare atingati pachirungu maweaknesses edemocracy nekuti tiri kuona kuti vamwe vakabvira kare vanosanganisira vari kunyanya kutungamira izvino izvi vaBernie Sanders navaButtigieg nevamwe vavana former Vice President Joe Biden vakabvira kare vachikambena asi taakuona kuti papindawo imwe shangwiti yezvemari vaMichael Bloomberg vapinda nemutsindo chaizvo vakashandisa mari inotosvika 400 million iri mari yekuno kuAmerica yekukambena chete vachiita maadverts izvo zvavasimudzira zita ravo chaizvo zvekuti kunyange vasina kukwidza mune dzimwe sarudzo dzakambotanga kuitwa zviri kutarisirwa kuti vanogona kutowana mavhoti akati wandei kupfuura vamwe vakange vachikukwidza kubvira kwekutanga pasarudzo mbiri dzati dzaitika pari zvino.
Munoona here vaGuni nhoroondo yavaBloomberg ichivabatsira kuti vasarudzwe kumirira bato reDemocratic Party musarudzo yemutungamiri wenyika?
Nhoroondo yavaBloomberg ine kaviri. Tekutanga tikatarisa mashandira avo muhofisi vamunhu akaita mutungamiri kana kuti meya wekunew york kakati wandei nguva iyoyo yavanga vachitungamirira guta renew york zvinhu zvaifamba uye vanhu vaivafarira kwete tichitarisa zvematongerwo enyika asi tichitarisa mafambisirwo anoitwa mabhizinesi vemabhizinesi vanofara chaizvo nekuti vaBloomberg munhu ane mari yakawanda anotonzi pasirese ndiye munhu wechipfumbamwe akapfuma kudarika vamwe vanhu vese pano pasi saka vemabhizinesi vanoona kuti vaBloomberg munhu anoziva zvemabhizinesi anoziva kufambiswa kwemari asi vanhu nje vanhuwo zvavo pane nyaya inonetsa yekuti vaBloomberg pavanga tikadzokera gore ra2015 vane zvavakataura zvaisvora kana zvaita sokutsoropodza vanhu vatema nemamwe maminorities tichienderana nenyaya yecrime yekuparwa kwedzimhosva nemamiriro emutemo izvo vari kuedza kutsanangura izvizvi vava kuti vakumbira ruregerero vari kuti ivo pavaitaura izvozvo vanga vasina ruzivo rwakakwana nezvavaitaura asi vamwe vazhinji vava kuti aiwa iyi yangova misodzi yekutanda nyadzi asi mumwoyo mavo chaiwo vaBloomberg vanenge vanowirirana kunyanya nevachena vane mari vasinganyanyi kutarisira vanhu vane urombo kana kuti vasina mari dzemamiriyoneyi nemabhiriyoneyi zvinovavo zvinopa mukana kana takatarisa iye zvino izvi munhu anyaya yekutarisirwa kudivi remadhemokrati ndivaBernie Sanders vaBernie Sanders vane meseji yavo yakasimba chaizvo inoitwa pachirungu inonzi rezonet kana kuti inodayirwa zvikuru chaizvo nemavhoti vemadhemokrati asi tikatarisawo zvakare vamwe mumadhemokrati imomo kunyanya vamwe vavo vava navo kudare reparamende yekuno vanovati pachena vanozvibudira pachena vachiti vanoda zvesocialism zvinorambwa muno muAmerica.
Takatarisa pana vaBloomberg navaSanders ndiani chaizvo angakwanise kukwikwidzana zvine mutsindo navaTrump?
Kana toenda kumazvematongerwo enyika angakwanisa kukwidzana nevaTrump zvisina chete kana kuti zvinonzi pano paita mitsindo mikono yarwisana ndevaBernie Sanders nokuti vaBernie Sanders vanodiwa nevanhu vakawanda chaizvo chaizvo mukatarisa nhoroondo yavo kubvira mumaelections a2016 uko kwavainge vachikwikwidzana namai Hillary Clinton vaBernie Sanders vanodiwa nevanhu zvekuti kunyange pari nhasi vazhinji vari kuti vaBernie Sanders vakadirirwa kubato ravo ikokoko. VaBloomberg tikaipirigura nyayai tikatarisa vaBloomberg ndibhiriyoneyi munhu ane mari yakawanda chaizvo kupfuura yavaTrump saka kana toenda ikoko kwekuti ane mari ndiani uye anogona kutaura zvisinei nezveudzamu hwematongerwo enyika vaBloomberg tinoona vari pamusoro zvekuti dezvaita semaonero edu isusu kana madhemokrati achida kuhwina vangatobatanidza Michael Bloomberg navaBernie Sanders ndokuti vakurire vaTrump vakasadaro hationi vachikunda vaTrump.
Avo vanga vari vafureg guni, avo vari kuteera zviri kuitika mubatoro Democratic Party muno muAmerica iro riri kutsvaga munhu achange achimirira bato iri musarudzo yemutungamiriri wenyika. Vaguni vanga vachitaura vari parunhare vari muVirginia kuno kuAmerica. Nasi muchirongwa chemumhanzu tina baba Harare achiti the reason why. Mumhanzi, the reason why wa baba Harare uchiya kwamuri uchibva kuno ku Studio 7 iri mu Washington DC. Nacho chimbo chabva chasvika kwekuti chivhara chirongwa chedu chanhasi. Sezvo nguva yedu yapera rikaitimbotarisa misoro yenhau zvakare. Mutevedzeri wasachigaro wemDC inotungamirirwa naNelson Chamisa vaJob Sikala vataura pamusoro pekushungarudza kwavanoti vakaitwa apo vaibva kukaroi kunomirira mumwe munhu aive nenyaya dzirumatare. Tabva tasvika kumagumo edu echirongwa chanhasi. Ivai nesu zvakare manhera anhasi apo tichakupai dzimwe nhau. Anokuonekai nemufaro mangwanani ano, ndini Ray Choto ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Sendekile Mhlanga achikupa inhau dzendebele.
Soko isi